Vanotevera mutambo wenhabvu vanoti mukombe wegore rino uyu watove munzira kuenda kumaruwa emhondorongedzi. Vanoti vari kuona pasina chimwe chikwata chinokwanisa kumisa ngeje Platinum Stars iyo iri pamusorosoro petafura yekatolaga Premier Soccer League pari zvino. Chikwata ichi chiri kutungamira Highlanders nemapoints matanhatu, asi Highlanders iri kutamba mangwana muBarberton Stadium neCranbourne Bullets. Pari zvino Ngezi ine mapoints makumi mashanu nemashanu. Muongorori wemutambo wenhabvu vaSamuel Mutau vanoti zvikwata zvisina mukurumbira hazvisi kutora mukombe uyu, asi kuti mukombe uri kuenda kuNgezi kana kuFC Platinum.
Mutambo wegore rino wePSL iri kunakisa chaizvo. Ndiri kuona zvakundaidzinamo dzinotora, but haNgezi Platinum ndiyo ichaenda nechimuti. Muno Harare hacho ndiso kuti pane imwe timu ichakwikwidzana kusvikira paNgezi Platinum neFC Platinum, but NGezi Platinum inotora gore rinoiri.
Mutsigiri wenhabvu vatina chemuseti vanoti pari zvino veruzhinji ngavasanyeperane zvavo kuti ari kutora mukombe uyu ndiani kunze kweNgezi Platinum Stars. Mimwe mitambo yatambwa nhasi yapera seizvi: ZPC Kariba 2 FC Platinum 1, Blue Chips 0 Simba Bora 1. Mimwe mitambo yekatolaga Premier Soccer League inove nhabvu yepamusorosoro iri kumangwana, apo Highlanders iri pamusha neCranbourne Bullets. Chips United iri muNational Sports Stadium zuva rimwe chetero wange iri kuenda kuChiredzi kunotamba neTriangle kuGibbon. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.